Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu zvita 6/2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
China zvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province. Zviri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu.
Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse yekutenga mafuta edzimotikari dzavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Nzeve dzevekawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi aSoccer Star of the Year Award vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joe Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rakaburitswa neWorld Food Program rinoti hurumende yeZimbabwe iyo yainge yavimbisa kubatsira vanhu vayo nemamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukutenga chikafu yava kukundikana kuita izvi izvo zvopa kuti sangano iri ritakure zvemutoro wekutsvagira vanhu vemuZimbabwe chikafu mwaka uno. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa inonzi neUnited Nations yakakonzerwawo nekuzvisikira moto muziso pane dzimwe nguva. Vanhu vanosvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara munyika uye vanoda chikafu kusvika muna kubvumbi gore rinouya. Asi gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vakaudza nepfenyuro yeBBC kuti vamwe vanhu vari kuita zvegutsira mukanwa panyaya yechikafu. Vanhu vari kupiwa mafuta ekubikisa, binzi nezvimwe zvinovaka miviri neWFP. Kekutanga munhoroondo yayo, WFP yave kumanikidzwawo kupa vanhu vemumadhorobha chikafu sezvo vakatarisanawo nenzara inotyisa. Madhorobha anonzi akatarisana nenzara inotyisa anosanganisira Norton, Epworth, Plumtree, Marondera, Chinoi nemamwe. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira goromonzi mudare reparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe zviri kuitika muhurumende.
Ichokwadi kuti kuno kugoromonzi ndara yapindira vanhu mudzimba, ndara iri pamikova yevanhu vazhinji kuno sadza riri kunetsa nechikonzero chokuti takava nedhau. Saka vanhu havana kunge vakohwa zvakanaka, mvura haina kunaya zvakanaka gore rapfuura. Saka chikafu chakakohwa vanhu shomanene chakapera mumatura muchinai. Saka hurumende iri kumiramira kubudikidza neministry of social welfare kuunza chikafu kuvanhu, asi munongozivawo kuti chikafu chokupiwa chinosiyana nechako chemudura, nekuti zuva rokumirira kupuwa imwe nguva rinogona kuita kure iwo watopererwa chikafu. Saka ndodambudziko ratinaro kuno Gomonzi. Tinodairazve kuti hakusi kunokwega, inyika yose zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezvekudya. Tinotokumbirawo chikafu kune vangatipe pamusoro pechatiri kupuwa nehurumende. Tinotenda vamunangagwa, asi tinoda kuti kana zvichiwanikwa vemaNGO ivava vatitewo zvakare tigone kuti vanhu vedu vararama.
Asi tiri kunzwawo kaivo veWFP vari kuti hurumende yanga yavimbisa kuti inogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu, asi zvinenge zviri kuiomera yakutadza kupa vanhu vachikafu.
Chokwadi, hurumende hainga vakwanisiwo sevanhu ivavo vakawanda, nekuti vanhu vari kuda zvokudya muno munyika yese vari kuma 7 million kana tisingakanganisi kuma 7-8 ikoko million. Vanhu vazhinji havana zvokudya, sezvandataura kuti kune drought. ndoya kondira zvakare kuti zvinema gates zvirambe zvinetsa nechikonzerezo kuti mvura yakaita shoma murwizi saka kana muchaona muchiona rwizi rukuru rwakadaro zvambe zviri kuchipwa zviri kureva kuti kune drought ka saka vanhu havana zvokudya hurumende iri kuedza nepainogona napo tambo importa chikafu kubva kutanzania tambotsvaga tsvaga kubva kunana zambia so on but zvinoda foreign currency ka saka foreign currency ndo yatisina yakakwasa
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare vari muharare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu kuti tinzwe kuti zvakamirawo sei zvinhu munharaunda mavo
zvinhu hazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province chiri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu chishoma shoma chaizvo
tichitarisa imomo mumarondera mudhorobha umu zvii zviri kunyanya kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo kudai chii chiri kunetsa
mitengo yezvinhu yakakwira saka vanhu havana mari mari dzinotambira vanhu hadzikwane hadzikwane kuti zvitengi dzinge dzichitenga chikafu uyezve vanorima vacho havasi kurima zvakakwana so tave nedambudziko rekuti vanhu havana mari varimi vacho havasi kwanisi kunge vachiunza chikafu kunana GMV kuitira kuti chikafu chiwande saka titori nedambudziko hombe iyo nhau yekuti vanhu havakwani havana mari ndo nyaya yanetsa muno muzimbabwe ende yatiafecta isusu kunoku kumarondera nenzvimbo yakakomberedza marondera yese
ko nyaya dzemabasa dzakamirawo sei pari zvino
mabasa hakuna mabasa hakuna zvamuchose hakuna mabasa nekuti makambani mazhinji emarondera ari kutovhara ari kuvhara nenhau yekuti ikonomi yedu yakaipa haina kumira mushe saka vanhu vazhinji vaakutovhara nekubuda kunze kwenyika kuti zvinhu zvivafambire saka tine dambudziko hombe ipapo
kune vanobatsirawo nechikafu here vari kumbouya imo mudhorobha remarondera
ya variko zvavo asinoti maaid agency vedzimwe nyika vanobatsirawo ndizvozvo asi havana kunyanya kuwanda chaizvo ndo dambudziko ratinaro vashoma ende kuti vasidze marondera nenharaunda yakomza marondera zvinonetsa nekuti kakawanda mudhorobha pamwe tiri nanimbichana but kumamisho emarondera uku hakuna kumira mushe
mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare nablessing zulu westudio 7 kunetsa kwemafuta edzimotikari munyika kuri kupa kuti vanhu vakawanda varare vari pamagaraji anotengesa mafuta aya kuitira kuti vawane mukana wokutenga mafuta Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
kunyange hazvo magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotikari anga asina mafuta muHarare vedzimotikari vakawanda vaswera vakamira mumitsetse mirefu refu vaine tarisiro yekuwana mafuta aya vamwe vacho vanoti vakarara vari mumutsetse vakamirira kutenga mafuta magaraji mashoma anga aine mafuta anga achitengesera vanhu mafuta asingadarike marita makumi maviri pamotikari yega yega mumwe muzvina motikari vajames magaringa vaudza studio 7 kuti vava nemazuva mana vachitsvaga mafuta anotengeswa nemari yomuno vasingaawani vamagaringa vati vanhu vari kufambira dhongi rakaora kumagaraji anotengesa mafuta
nyaya yemafuta inyaya iri kutishungurudza zvikuru nekuti pamwe pacho tiri kurara pamitsetse mafuta haasi kuwanika pauri kuwana mafuta pane mitsetse unenge utori nani vanenge vachida maus dollars about $1.20
mumwe mugari ari kunetsekana nenyaya iyi vatomas ndavambi vaudza studio 7 kuti vazopedzisira vatsvaga madhora ekuamerica kuti vakwanise kuwana mafuta vati dambudziko remafuta edzimotikari rakakura nekuti kunyange kumagaraji ari kutengesa mafuta edzimotikari nemari yekuamerica uko kusingamboiti mitsetse kwavawo nemitsetse mirefu
fuel iri kunetsa zvisingaiti service station akawanda pari kuwana kwa petrol vari kulimita vanhu 20 liters kana kuti 10 liters or so kashoma kuti munhu uwane full tank and then pane kuno kuti kana wazvanya washa ya strike vanotekesa nema US like Hatfield kuna na mbare kuna kwa Debenu. Right now usually kuna kusina queues because people wana prepare kutenga mazi ya mabondi ya kachipa asi nasi kwe majerican ni kwe mota inenge pa sensation ya US yacho yakadokura kushowa kuti
vanda vambi vati kushaikwa kwemafuta uku kunoita kuti vasakwanisa kuronga nzendo dzezororo nemhuri yavo.
Zvautikangasa kuti ukwanise kuronga kuti uchaenda kupi paholiday hachakwanisiki bhoza hauziti unenge wana fiwo wacho sei uye kuti uchaitenga nemari because kana waida kukwanisa kutenge nemabhondi uchiti ndichatenga lita 1744 musungo uchaishaya uenda kuma US inenge yava almost $28 nerate reblack market.
Mumwe muzvinagaraji asina kuda kudomwa nezita audze Studio 7 kuti havasi kuwana mari yekunze kuti vahodhe mafuta uye mari yavari kutengesa nayo mafuta emuno ishoma zvichienderana nemari yavanotenga nayo.
Fiwa tisiki wana pa garaji petu nenye kuti atisikuwa na masupplies akakwana kubva kuna na Mozambique na Bayer ndo watino wana fiwa edu sinzi kuna kuchitengesa ne bond ukutengi itula ne foreign currency saka kwa kusa shortage of foreign currency.
Studio 7 haina kukwanza kubata gurukota runa nezve mhando dzemoto va Fortune chasi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mutauriri weZimbabwe Energy Regulatory Framework vaGladman Njanji vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panguva dzataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iri kutadza kuwanira vanhu mafuta anovakwanira nepamusana peurongwa hwayo husina kujeka pakutengwa nekutengeswa kwemafuta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo nepamusana pekuti commission iyi haina mvumo yekuenda kumatare edzimhosva nevanhu vainenge yasunga. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana-siyana imwe nhengo yezac vagabriel chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kuferefeta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita senational prosecuting authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo.
Munona saka zvine dambudziko kuti isusu tamubata rezaki tafefeta 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 taona kuti zvichokwadi munhu ane mhosva tamubata ndopatogumira tomuendesa kunational prosecuting authority. Ndosaka vamwe vari kutaura kuti mama ii kungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa mujeri anditi notinge tine udzamu neumazvikokota hwenyaya yacho asi hezvo tasvika takunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinoita zvakadai zvinofamba zvakadai iyewo pamwene achaziva kuti asangana nevanhu vakupi pamwene anoziyana navo totoziva nyaya yakazoraswa kukoti anomubona.
Vachaibva vatiwo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba yekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti dai vedare reparamenika vagadzirisa mutemo uyu tibvise nyaya yeproof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence zviitiko chete maitikiro akaita zvinhu chembere yashayikwa berero rusamvi pachishonaka murikuona ngazviindi kwakada kuita seikoko murikuona asi mutemo unoti wauzoiwa rarudzamvi asi ndiwo rakadya here kachembere kaya.
Panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka. Vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare. Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirano nejudicial service commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vaJames Chigwe vati uori hunokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare uye panofanirwa kuiswa mutongo wekuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya. Iko zvino zvaina simba. It's a commission inoita sekuti iri kushanda iri muhapwa dzapresident.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezak mumatunhu ose munyika paine chinangwa chekuumba hurongwa hwekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. Gwaro raAuditor General reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi maviri vafa muBurundi zvichitevera kunyaya zvakanyanya kwemvura mupengo kwaitika mudunhu reSibitoke uko kwasiya kwaparadzwa makomo nemvura mupengo iyi. Vanhu vaviri vafa uye vakawanda vakuvara zvichitevera kupfurwa kwavaitwa pamuzinda wemauto emuchadenga wepaPensacola mudunhu reFlorida muAmerica. Mapurisa anoti nyakupfura vanhu uyu apfurwawo akafa. Vanhu vemuBritain vari kuvhota nemusi wechina svondo rinouya musarudzo yechipiri iri kuitwa mukati memakore mana. Vanoongorora sarudzo vachiti hazvisi nyore kuziva kuti ndiani achakunda musarudzo iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvisina magwaro ekufambisa kana ava kupera zviri kukurudzirwa kuenda kumuzinda weZimbabwe muBotswana kuitira kuti zvinyorere magwaro aya. Izvi zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe senzira yekubatsira zvizvarwa zvayo zviri munyika iyi. Shingire Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatiraisa mukono weshuro vanoti urongwa uhu huri kutarisirwa kubatsirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zviwane mapasipoti nemapepa ekuzvarwa pachena. Vamukono weshuro vanoti chirongwa ichi icho chichangotanga chinotarisirwa kubatsira vanhu vakawanda vakatarisana nedambudziko guru rekuenda kuZimbabwe kunotora magwaro aya.
Unenge uchisevha mari yekufamba uchienda kumusha kunotora mapepa. Kazhinji kacho iri pamabasa kuti uwane mazuva wokuti ufambe uchinogadzira mapepa unoda kupedza during my working days. Saka zvinogona kunetsa, asi kuti umanye kuno kuembassy woapply wodzokera kubatsa kwako zvinenge zvakareruka zviri nyore kwahusi. Saka zvinobatsira vanhu vakati wande. Chinhu choga chinonetsa kutora pano chitupa nokuti taane masmart IDs.
Urongwa uhu wagamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara zvichiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo zvinenge zvisina magwaro aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chagamuchira urongwa uhu nemaoko maviri ndivatonderai mutunga gore avo vanoti izvi zvichavabatsira zvikuru.
It's not easy kuti uone passport munyika medu. Maybe you know outside zvezvirina is better. Haukwanisi kuwana passport kausina extra money. Uyo mari yecorruption yakawanda kupfuura yepassport.
Nyanzvi munyadze kufamba kwevanhu vasiza nobukedu mezveni vanoti urongwa hwekurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe mukutora magwaro uchabatsira zvakanyanya avo vanoda kurapwa muzvipatara zvehurumende yenyika iyi sezvo zvipatara zvichida vanhu vane magwaro anoratidza kuti ndiva nani.
Muno muchiri kutambudzika nyaya yekuti kana munhu asina mapepa uchaende kuchipatara haasi kurapwa nenguva. Saka at least wakakwanisa kuti tikwanise kutora madhokumendi muno tikwanisire kunorapwa.
Asi chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti urongwa uhu kutungana kwembudzi nokuti hurumende haina mari yekugadzira magwaro ekufambisa ari kudiwa.
mari chaiyo kuti mapassport aprocessiwe hakuna ende kuna maprocessa gara kato mapassport gara ka vanhu vakamirira makiu akakura zvikuru kuti mapassport awa processiwe saka kuti tiye zvimwe zvingabva zvaitwa nyore kudero ingangova just a political statement.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangane vanobva kuZimbabwe vanogara muBotswana vasina magwaro akakwana. Asongororo yakaitwa muna 2009 University of Botswana yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zvuru zana vaive munyika iyi vasina magwaro. Mumwedzi wakuru megore rino, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yakakurudzira kuti vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika vapiwe masimba ekutoresa magwaro ose anodiwa muupenyu hwemunhu kusanganisira mapassport, zvitupa nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muri yenhabvu muZimbabwe yakaungana izvozvi pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare pamabiko ekupemberera vatambi gumi nemumwe vakaita mashiripiti gore rino, kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Hapana ane chekuita nezvemutambo wenhabvu asipo pamabiko aya. Kubva kuvakuru veZifa kusvika kuvakuru vePremier Soccer League, vanyori venhau dzemitambo uyu, vatambi nevarairidzi nevamwe vatsigiri venhabvu avo vapiwa mukana wekuvepo pamhemberero iyi. Mabiko aya ari kusvika pakati peusiku, asi mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye ari kutarisirwa kunyemwerera atambidzwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year uyo uri mumaoko aRodro Chinyengetere parizvino. Izvi zviri pachena mushure mekutungamira hondo yemagreen machine yekutora mukombe weleague pamwe nekunwisa zvibodzwa gumi kuti Ngodzo uyo akawana mavhoti akawandisa pasarudzo yevatambi yakaitwa anokodzera kutora mukombe uyu. Mutevero wemutambo wenhabvu vaPhilip Regede vanoti iwo Ngodzo anokodzera kuenda kumba nemukombe uyu.
Haini maonera amira anga achita sinzeni yese ndoandinoona hangu kuti deserve that position because he was outstanding overall season yese.
Mumwe mutoveri wemutambo wenhabvu asi achitsigira Dynamos vaFarai Mashonganyika vanotsinhira kuti Ngodzo ari pamberi pevese.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora league 1 yatora league 2 Josa Ngodzo yaya anodeserva kutora Soccer Star of the Year nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosa.
Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Prince Dube weHighlanders ndiye angangotora chinhano chechipiri achiteverwa naRalph Kaundera weTriangle. Vamwe vatambi vari kurwira mukombe uyu ndeFinias Bamusi weCapes United, Ian Nekati weZPC Kariba, Ralph Kaundera weTriangle, King Nadolo weTerone, Evans Katema weDynamos, Wellington Taderera weBlack Rhinos naNeva Tigere weFC Platinum. Asi mwaka uno hazvisi pachena kuti achatora mukombe weCoach of the Year ndiani sezvo paine mazita akawanda anosanganisira Darlington Dodo weCapes United, Lizwe Sweshe weFC Platinum, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba, Raman Gumbo weTerone vari kungotaurwa nezvavo. Mukombe wemubati wepavhedhe uri pachena kuti ore kuenda kuna Ariel Sibanda weHighlanders. Sibanda ndiye akanwiswa zvibodzwa zvishoma shomwa mwaka uno uyeze ndiye ega mubati wepagedhe ari pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe weSoccer Star of the Year. Asi mabiko anhasi haasi iwo ari kuvhara mwaka wenhabvu wegore rino sezvo pachiri nemitambo miviri yeleague isati yatambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
yashika nguwe kuti timbonzo wazuri kuitika pa social media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve kuti ndiani achatora mukombe we Soccer Star of the Year munyaya dzezvenhabvu.
Kutawara zvikari na Pastor Bandawa pa Lemon View pano pa Durban. Ndingatange pane mitambo.
Tanga ipapo tizi.
Takatarisa panyaya dzemitambo muZimbabwe hazvina zvinakana kumira zvakanaka zvachose.
Sei muri kudaro.
Ndingatarisa kubva pakaenda chikwata ku Egypt ku AFCON chema Warriors chaicho. Zvinhu zvanga zvina kumira zvakanaka ende ndingati kubva paapoindwa Minister of Sports hatina kana chimwe chatakamboona chaakaita nandare maground jaivo muZimbabwe hatina kana Rufaro zvachiona ndo dzinototaurwa kuti hadzisi nhandare dzekuti dzingatambirwa Premier Soccer League.
Ndeupo wamunofunga uimi kuti achatora mukombe pamabiko anhasi?
Pamabiko anhasi ndingataura kuti Ngodzo matambiro aanga achiita anokwanisa kuti atore mukombe.
Mukutaura naFilimon Morris muno muHarare.
MuHarare makadiko?
MuHarare makangoti zvizvi, tiri kungochema chete nemaproblems ati kusangana nawo nguva nenguva. Zvinhu zvacho hazvisi kunyatsoita zvatikutarisira. Kanzungira kwangu hori dejasiko taparina nevata Rufaro hapana. Murikutaura namukoma Simba ndiri kunokusatatsira kumasikeni.
Ehe, mukoma Simba taurightins.
Ndoda kutanga pamutambo wenhabvu apa. Pamutambo wenhabvu zvavo zvina kumira mushe nokuda kwemapolitical issues ari muZimbabwe.
Ehe.
But ndinoona kuti neefforts iri kupiwa nemupana uyu weCapes uyu ari kutora mukombe mukwana.
Muri kutaura nashamise chinotinda.
Aiwa, taurai tinzwi.
Ndinotaura pamusoro pehurumende yedu kuti izvoni dai hurumende yedu yanga yapa vanhu matenda anti iyo iri kuti haina mari. Saka dei yanga yapa vanhu matenda ekuti marengi akaita sempare yaiongopa umwe munhu otoisina otoivaka achiwana mari munhu uya achizobhadharawo hurumende padiki mastadium zvimwe chete.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yenzara yakatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp numbers zinoti 001-202-465-0318. Ndinodzokorera namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse pamagaraji yekutenga mafuta edzimotokari. Nzeve dzevanhu vakawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi aSoccer Star of the Year Award, vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Anokoneka indini Raichoto, ndiri mu Washington DC. Jokuse emina ntunga milingomo, achikupa inau zendebele.
Soku isika atisenda baku VOA ndebele.